Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kusimuka munyika svondo rinouya vakananga kunyika shanu dzinoti Russia, Belarus, Azerbaijan, Kazakhstan neSwitzerland. Rwendo urwu ruri kuuya apo nyika yakatarisana nematambudziko makukutu anosanganisira kurama mabasa kwavana chiremba, kushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari uye kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu. VaMnangagwa vakadimburira zororo ravo panzira vachiti vainge vachida kugadzirisa dambudziko ravana chiremba avo vakatanga kuramwa mabasa musi wa 1 Zvita gore rapera, vachiti muzvipatara hamuna mushonga uye mari dzavari kutambiriswa dzishoma. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg, Dr. Pedzisa Ruhanya vati vaMnangagwa vari kusimuka panguva isiriyo.
Vakanamboendako kunana Belarus, vakaenda kuvasati va president vapresident vakaenda kufuti vakati vakasaina madeals, hasina deals acho vakasaina, hatina zvatakaona zvakabatsira, hatina kuona makambani akabva kunana Kazakhstan nana Belarus achiopena, hatina kuona mabasa achimuka, hatina kuona zvakabatsira mumaindastries kana mungava muagriculture mungava mumanufacturing. Saka vane vachiengerawo zvimwe zvinhu sinei nechokuita nokubudirira kweupfumi hwenyika nevanamuzao. Asi chatinoziva ndechekuti kubva vamugabe vari purezidendi, nyaya yematiriti emapurezidendi kuti vaenda kunyika yakati yakati itori fundraising yavo, nokuti vanobuda nemari dzakawandisa. Taiziva kuti mukuru wenyika paaibuda vamugabe vachipo vaitobuda nebetween 1.2 to 2 million per trip.
Asi mutauriri vaMnangagwa vaGeorge Charamba vaudza bepanhau reHerald kuti nzendo idzi dzakakosha zvikuru sezvo vaMnangagwa vari kuedza kuumba ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika. Panyaya yavana chiremba, munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vana chiremba vakawanda vatotanga kudzokera kumabasa.
Zviri kufamba chaizvo inde sensi yekuti kune vana chiremba vadzokera kubasa kuma mainly affected hospitals anga ariyo vana Mpilo UBH paRenyatta neCentral neHarare Central. Sekuziva kune pamungaita zvinji mamwe mahospitals mazhinji angasina kunyanya afectwa nemastrike. Saka kune vadzokera, vamwe havana kudzokera zvavo nhasi.
VaMangwana vatiwo hurumende yatenga mishonga yakawanda yekuendesa kuzvipatara sezviri kudiwa navana chiremba ava.
Mishonga iri kutengwa iri kuenda kumatura munegotiations dzandiri kukuudza kuti takanga takagara musore wese watakatausura achitaura navana chiremba hapana kana mumwe wavo akamesena nyaya yemishonga iyoyo, hapana akambotaura nyaya yemishonga. Nyaya yavo yanga kuri kuti tipe izvo.
Hurumende iri kuvimbisawo vashandi vayo vose kusanganisira vana chiremba kuti ichawedzera mari dzavari kutambira muna kubvumbi. Asi mubati wehomwe mubazi reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Prince Butau vanoti havana chivimbo nezviri kutaurwa nehurumende.
Muna kubvumbi zvakafanana nekuti in 2014 tanga takabvumirana nehurumende kuti ava on call allowance achange ari pa$10. Asi hazvina kunge zvaitwa kubva muna 2014. So isu tiri kuti hurumende inofanira kunyora pasi.
Zvichakadaro, bazi rezveutano raumba matare ari kutonga vana chiremba vari kuda kudzoka kumabasa sezvo richiti kuramwa mabasa kwavo kwainge kusiri pamutemo. Izvi zvaunza kunetsana kwakanyanya pakati pehurumende navana chiremba uye vana chiremba pache zvavo. Zviri kuratidza kuti panenge pave nezinyekenyeke musangano iri, vamwe vachidzokera vamwe vachiramba. Asi vana chiremba vanoti vanogona kungoshanda kaviri pasvondo zvichemo zvavo zvichigadziriswa. Mangwana ndipo pari kutarisirwa kuti panenge panyatsojeka kuti kuratidzira uku kwamira papi. Vana chiremba vanga vari mumusangano pataenda kumhepo.